Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi chishano jita 6/2019. Zimbabwe yotarisa na menzara inochikisa panguwa iyo vanhu vanodarika mamirioni manomwe vachida rubatsiro rwechikafu asi hurumende ichitadza kuisa mari yainotarisirwa kuisa homwe yeWorld Food Program. Sangano riri kubatsira Zimbabwe kupema chikafu chekuti vanhu vadye kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Dambudziko rekushaikwa kwemafuta epeturu nedhiziri roramba richinetsa munyika, vanhu vakawanda vachiswera vari mumitsetse pamagaraji vachida kutenga mafuta edzimotokari dzavo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo nepamusana pekuti commission iyi haina mvumo yekuenda kumatare edzimhosva nevanhu vainenge yasunga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe youngana pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare pamabiko ekupemberera vatambi gumi nemumwe chete vakaita mashiripiti gore rino kusanganisira achatora mukombe weFocus Star of the Year. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yenzara yatekeshera munyika, hurumende ichinzi iri kutadza kuisa mari yainotarisirwa kuisa homwe yeWorld Food Program iyo iri kupemera Zimbabwe chikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.